Valiba varume vanora ramaneraki. Iriba mikono inorara maneraki. Izinga zive pane ando chengeta. Zvichida hariko kumusoro. Anoyambudza pazambuko. Samburucha agunjenge sapanjoti
Raki,
munori wanna be
korak. Raki,
munori tore be korak.
pitora pigora
raki wanare wane pitora raki
raki munori wane pigora
raki wanare tore pitora raki
dino unzo ilaki nafndara rame
raki lucky
enough, not a rambo. Doesn't lucky enough, not corner.
Rocky,
lucky enough, not corner. Lucky enough, not a rambo.
Rocky, lucky
enough, not a rambo. Lucky enough, not a jenga.
Lucky enough,
not
jenga. Rocky.